Nyanzvi dzinoti nemamiriro akaita zviri munyaya dzeupfumi kukunda kwebato rezanupf kunoreva nhamo nekutambura kwakanyanya kweveruzhinji uye upfumi hwenyika hunobva hwaparara zvachose. Dzinotiwo kana mapato anopikisa akakunda zvinogona kuunza tariro yebudiriro, asi dzinoti izvi zvinoendera nekuti anenge achifambisa sei nyaya dzeupfumi. Vanongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti kunyange zanupf ichiti mutungamiriri webato iri varobert mugabe ndivo vachamirira bato iri musarudzo, musangano uchaitwa nebato iri muna zvita ndiwo uchaburitsa pachena kuti ndiani achamirira bato iri. Vanoti kukunda kwavamugabe avo vanenge vave nemakore makumi mana nemapfumbamwe nemana hakuna kiri nyika zvachose.
Icharamba yakaomerwa nekuti dambudziko rine bato riri kutonga pari zvino inyaya yekuti vimbo yese yaiva nevana vezimbabwe mune bato iri rezanupf vakatora vakatsingatsinga vakarasha. Pari zvino chero zvakanaka zvavanenge vachifungidzira kuti vangada kuita zvinomedzwa nezvakashata zvizhinji zvavari kuita.
Asi vanoti zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka kana zanupf ikakunda iine mutungamiriri asiri vamugabe. Asi mukuru wezimbabwe democracy institute Dr. Pesai Rwanya vanoti nekutambura kuri kuita vanhu nekushaya mari mabasa nezvimwe zvinonetsa kuti vanhu vavhotere bato rezanupf zvisinei nekuti ndiani ari kutungamira bato iri. Vanoti kunyange zvibato iri rakakunda muna 2013 hapana kana chimwe charakaita pane zvarakavambisa vanhu, nekudaro hapana chikonzero chokuti vanhu vavhotere bato iri. Asi varohanya vanobvuma kuti zanupf ine mukana wekukunda uye kana izvi zvikaitika zvinhu zvichaomera vakawanda.
So kuwina kwezanupf kwavo kwavanenge vachibika zvinhu zvavo hakuna kwetinenge tichiita nyika ine inoenda kumandondoreke nezvezanikaona muna 2018 muno mugaba achasara ivo nevazukuru vavo nevanhu vave zanu vanhu vanotobuda muno munyika kubuda muno munyika vachienda kunana South Africa nekwakasiyana siyana kundotsvaka upenyu kwekuti muno hamuna mabasa. Vanhu vanobva kuzvikoro havana anoambulira, saka vabva kuzvikoro vanoenda kupi? Hakuna vanhu vari kuuya kuzoseta mabhizinesi, saka vanhu vanowana mabasa kupi?
Mukuru wemedia center vaNS Mzengi vanoti semaonero avo bato rezanupf riri kukunda musarudzo wa2018 nekuti bato iri ndiro rakabata matomu uye havaoni pachiuya shanduko gore rinouya. Vanobvuma kuti kukunda kwezanupf kuchaita kuti nyika irambe iri mumatope. Vanotiwo kunyange zvikaoma sesarudzo dzapfuura havaoni zanupf ichibvuma kushanda nemamwe mapato sezvakaitika mushure mesarudzo dza2008
kuti vave nelegitimesi vakatoi vakamanikidzwa kuti vave neMDC muhurumende. Asi kana kuri kuti zanupf yakunda makundiro ayakaita 2013 kana kuri kuti zvayo ingadawo kuti ipinde nevamwe muhurumende kunenge kuri kupinda nevamwe kuya kwokuti vamwewo vangorimo muhurumende macho nezi.
Vamuzengi vanotiwo kana vamapato vanopisa vakakunda vanotarisirwa kuunza utongi hwejekerere pamwe nekurwisa uori uhwo hwakanganisa upfumi pamwe nekusafambiswa zvakanaka kwemabasa mumapazi ese ehurumende.
Kana vakakunda hatizivi zvavanganyanya kuita, asi vanenge votarisirwa kana kuti tarisiro iripo ndeyekuti vachavandudza zvematongerwo enyika, vachaita kuti bumbiro romutemo riripo izvozvi rinatsotevedzerwa, voita zvekuti munyika muve nevandudzo maringe nezvekufambiswa kweupfumi hwaro hwokufambiswa kweupfumi hwenyika hufambe zvakanaka.
Varohanya vanoti kuti mapato anopikisa akunde anofanira kubatana oshanda pamwe mumatunhu ese munyika, vachiti bato rezanupf rinotsigirwa nevasori, mapurisa nevashandi vehurumende musarudzo.
Saka koalition inodiwa, asi haifani kuva koalition yemuharare nomubhurwai nomumasvingo nemamutare. Inofanira kuva koalition yokupena longa, penalition yokucholocho, koalition yokumuzarabani, koalition yokuzumbabara pafungwe nekoalition yokumwenezi. Kuti vanhu vokunana mwenezi, vonokunana zumbamara pafungwe, vokunana gwanda, vavone koalition iripo ichivaprotekta, vasatisidzirwa, vasafambwa navo nemachifu achiita zvavasingati. Izvozvo zvikasaitwa, vanorohwa nezano.
VaDennis Mukushwa vari musangano reNational Electoral Reform Agenda vanoti sarudzo dza2018 dzasiyana nedzimwe dzese nekuti dzikasaitwa zvinogutsa munhu wese zvinhu zvinogona kunetsa munyika.
Kuri kuti zanupf yadzokera pakutonga, upfumi hwenyika hunofa. uyezve zvematungirwo enyika zvacho zvichanetsa zvikuru nokuti veopposition avazomira kana sarudzo idzodzo dzabirirwa. Tichatora matanho akasimba zvikuru kupinda mumatare ose atinogona kuti tipinde kuti tiedze kucontesta such an election outcome.
Pari zvino, Commission yesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission iri kushanda nemapato ese munyika kugadzira waro wekuti sarudzo dzichafambiswa sei. Vanongurura zvematongerwo enyika vanoti dzikaitwa zvakajeka nyika inogona kufambira mberi, asi vanoti dambudziko rekusagutsikana nemafambisirwo anoitwa sarudzo rikaramba riripo zvichakanganisa zvinenge zvabuda musarudzo uye zvinoita kuti upfumi hwenyika nemagaro yevanhu arambe achidzikira. Zvino hazvina kuzombofamba zvakanaka kubvira pakatanga kuitwa sarudzo dzainzi nemapato anopikisa dzaibirwa nezanupf muna 2000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.